Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na udzerudza nasi chipiri kubvumbi 14, 2020. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe unosvika pavanhu gumi nevanhu mumwe. Dare redzimhosva rinopa mutongo wekuti madhokotera nevamwe vashandi vemuzvipatara vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Uye kuti mapurisa asachingurudze vanhu vanenge vachizvifambira panguva iyo nyika yakavharwa. Nengo dzeparamende dzinoti dzinoda kuva nechekuita muurongwa hwehurumende hwekurwisa kupararira kweCOVID-19 uye kuti veruzhinji vange vachipiwa zvikwanisiro pakugadzira zvinhu zvekudzivirira chirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya kuvhiringwa kuri kuitwa hupfumi hwenyika nechirwere checoronavirus. Hurumende inoti yava kudzika mutemo unonanga vanhu vanofambisa mashoko emanyepo pamusoro peCOVID-19. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus, saka tarisa vechidiki. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.